nyaya yataka tarisana nayo wawande ndeye kuti vabereki vakatobhadhara mafees vana vanoenda kuchikoro but maticha hakwanisi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti vanonyunyuta maererano nemuhoro vachiti muhoro wavo unofanira kuuya ari ma US dollars kana kuti equivalent yemari yema US dollars yavaihora hurumende ita ingakwanisi kuva nemuhoro wakadaro.
Tiudzeiwo nyaya iripo yamakatarisana nayo.
Nyaya iripo yatakatarisana nayo inyaya yekuti haisiri nyaya yemuhoro chete. Takatarisana nenyaya dzakawanda dzeekonomi kuti ekonomi yedu yakamira sei. Saka waili tine nyaya inechokuita nenyaya yemuhoro wevashandi vehurumende. Kungava kuzvipatara, kungava kuzvikoro nekune zvimwe zvakadaro. Nyaya huru yatakatasana nayo inyaya yekuti tiite revisit social contract yenyika kudlidzana kwehurumende mabhizimisi nevanhu nyika yose kuti toita sei kutinde kumberi. Ndokusaka isu seZimbabwe Council of Churches nyaya yatinomanya nayo kwenguva yakareba yezvino inyaya yekuti panoda a comprehensive broad-based national dialogue kana kuti nhaurirano yakadzika yenyika inoinkluda vanhu vose kuti tiwane gwara rokupfuurira naro mberi tiri pamwe chete. Iye zvino hatisi kufamba pamwe chete senyika, umwe noumwe ari kutamba akatarisa kwaanoenda. Saka inyika iri mumazango. Saka chero mukati mawana solution inongova solution inokunyaradzai one day but mangwana panomuka mumwe achichema kuti zvakati hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mtata, sei muchiti iyi ndiyo nzira ingabatsira mukugadzirisa zvino munyika?
The reason why se church taramba tichinsista kuti a broad-based national dialogue iri necessary inyaya yekuti nhamo yedu haisi kueducation chete, haisi kuhealth chete, but iri kuma areas akawanda okuti panofanira kunge panomuonera pamwe. Maefforts ose ehurumende haagoni kurecogniziwa kana vanhu vasiri kufamba nemuvono mumwe chete. Ndonyaya yatiri kuinsista avawande.
Kuti paite kutaurirana kwamuri kutaura Dr. Mtata, vamwe vamunofanira tidene magara navo pasi mukataurirana navo vari kuti chii, hurumende iri kuti chii, nyangwe ivo varayiridzi nevemabhizimisi vari kuti chii pamusoro penyaya iyi?
Tadaidzira musangano izvozvi vahwande musangano nevatungamiri vemapoka evarayiridzi. Nesuwo tadaidza va ma secretary education kuzvikoro zvedu zvema church. Tinovimba kuti zvatichanzwa kubva panhaurirano iyi tichazvipfuudzira mberi kuti tigonzwa kuti vehurumende vanoti chii pazvinhu zvichabuda panhaurirano idzi.